Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 16, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ndezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tangorora pane seva nemajuru ndozvakutotibetsera nekuti kutenga zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno. Kana mbeu yacho kuti uitenge inesvika $300.
Zimbabwe yotarisana nenzara inotyisa zvisati zvamboitika munhoroondo yenyika.
Ndavativo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri, uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa.
Bato remDC rinotungamirwa navanelson Chamisa nhasi raumba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evateedzeri vavo vatatu.
Tanga tichifonerwa navanhu kana kutumidzwa maemail nezvarazvo muZimbabwe zviri muSouth Africa vachiti pega pega panoitika dambudziko. Tinongokuonai zvikuru kumaTV nekungokuonai manuspaper kana kumaredhiyo, asi nyaya chacha yekuti titi Zimbabwe imenyere tinobatsira chini kana maleaders eZimbabwe pane nyaya chapuya pamusi kupinda.
Chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation, icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko, chinoparurwa munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 7.7 million vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe apo pasi rose ranga richipemberera zuva rekuwanisa vanhu kudya kwakakwana kana kuti World Food Day. Mhemberero idzi dzaitirwa kugweru nhasi uko kwange kuine vamiriri vehurumende nevemasangano anopa rubatsiro munyika. Sangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu vakatarisana nenzara kumaruwa zvikuru mukutanga kwandira kusvika kurume gore rinouya. Asi kubva mumwedzi uno kusvika munazvita vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana manomwe ndivo vanoda rubatsiro rwezvekudya. Imwe ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Vulnerability Assessment kana kuti ZIMVAC inoratidzawo kuti mumadhorobha mune vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vakatarisana nenzara inotyisa zvinonzi hazvisati zvamboitika munhoroondo yenyika. Ongororo iyi inoratidzawo kuti nzvimbo dzakaita seNorton neEpworth ndidzo dzine vanhu vakawandisa vakatarisana nenzara mumadhorobha. Nzara inonzi iri kukonzerwawo nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wapfuura uye kudhura kwezvinhu zvichikonzerwa neupfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Mitengo yezvinhu inonzi yakakwira nezvikamu 40% kubva muzana zvobva kuti vakawanda vashaye chikafu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vamurawa Sibanda vekugokwe avo vati nzara yapfunya chisero munharaunda mavo.
Kuna kugokwe Blessing kwakaoma. Kune nyaya yekuti kana usiri mwana wasabhuku kana unoziva kuti wanga uchidyira patoriki hausuwani.
Saka anenge achipa chikafu ndiani apa?
Kambu tinoona kanjera wozvisukubvita kumasabhuku. Masabhuku ndotosaja vanhu vokupa kuti uyu ndewangu uya hasi.
Vanenge vachikupai chii chaizvo?
Vanotipa chibagwe pamwe mumusati 42 families tovangura kubuda 5 zvimapori. Saka ivo votora zvavo zvavanoda imbozonsiya nai zvasara.
Hakunawo here mamwe masangano akazvimirira ari kupawo vanhu chikafu munzvimbo yenyu?
Gore
rapera vanhu havana kukohwa zvakamira sei manje
Rungo tano rungo tipakurona ramishana kukurara mabautu nouya navamwe here kukurara masei navamwe ndopa unogona kungowanawo munhu anokubatsira wokuti uya kuite bashairi chigokupa pakati chero ni galoni unogona kungotevenzera aika maviri chero kuti wondione dambudziko
Zvino vana vari kuenda kuchikoro here zvakanaka kana kuine nzara yakadaro
chokwati pane webhe yakanozopedzera ikaita kafu chinobva chikoro chedu chedhororo takapuwa zvokuti tikwanise kuraramisa vana vachipikirwa chikafa kutatu vanozoonera
imi mune mhuri yakakura zvakadii
ini ndine vazukuru vangu 7 nemwana 1 wangu lasigoni wechinai
tinenge taakupinda mune mumwe mwaka wekurima muri kukwanisa here kuwana mbeu nefertilizer kuti muugadzirire zvakare kurima mwaka unoyu zvakamira sei
tiri kunedza hama yangu tani yakanzi ya 4000 mitengo yacho ndoyaita muramba mhuru kuno zero tuga tichaizivi kana muriwo tangorarama nembeva nemajuru ndozva kutotipetsera nekuti kutenga zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno kana mbeu yacho kuti uitenge inezita $300 zvinoda kuti murimi haakwanisi kuafudha kuwana mari iyoyo
ko mbeu dziya dzinombopiwa vanhu dzinenge dzichinzi kudzepresidential nana komanda agriculture hamusi kuzviwana
chokwadi zvinhu izvozvo zvinotoitwa mumagurupu kuna magold trust nevamwe vanenge vachitangawo machinguru anenge akazvimirira hakuna kudare kwevanhu vakatanga kare zvinongobuda ipapo kudare kwautoti waberekwa nemunhu anenge ari mugold trust wakatanga kudhara ndiwo kwaanogona kuwanawo imbukitani
munzvimbo menyu munorarama nekurima chii chaizvo
munombo tinorima nzungu nyimo mabhe mhunga asi mabhaya manje ari kutenga achingodzingirirana nezvusha saka mari yacho kumutengo unenge uchikwira funi weshuga mafuta akuita $45 saka mari yacho kuti ibatise inozoritambudziko vanodzingira nebhageti ireri
vamura wasibanda mugari wekugokwe vanga vachitaura vari parunare kugokwe kwakare Bato guru rinopikisa munyika remdc inotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa nhasi raomba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuru emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evatedzeri vatatu vavachamisa Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera
Mutauriro wavachamisa Dr. Ngululeko Sivanda vaudza vatori venhau kuti chikwata ichi chichange chichitungamirirwa negweta rine mukurumbira munyika advocate Tavani Mpofu uye chaumbwa nekuti vachamisa havadi nyaya dzeuori vati vachamisa vanogaraunzwa kuti kune uori huri kuitika mumakanzuru nekudaro vanoda kugadzirisa dambudziko iri
saka vativo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa
MDC ndiyo inotungamirira makanzuro akawanda munyika yose uye vasivanda vati dzimwe nguva vanonzwa kuti makanzuro ebato iri anokanganisa basa mushure mekuudzwa zvekuita nemakurukota ehurumende ayo anobva kuzanu PF vasivanda vati chikwata ichi chichange chichishanda nevagari mumakanzuro ose ari munyika uye vachamisa vachatambira nekuita zvinenge zvabva kuchikwata taichi
tinenge tine manhamba atinoti mahotline atichapa vanhu kuti vanogona kufona chero nguva dzipi vachitaura kana pane zviri kuitika zvavasingafarire kana kuti zvisina kumira zvavanofunga kuti hazvina kumira zvakanaka izvozvo tinofunga kuti zvichabatsira kuti tizive zvakawandisa zvinoitika zvinenge zvichitadza kuzivikanwa utungamiri hwepanel famba uchitaura nevanhu uye vanogona kuti kana vaona kuti paitika mhosva vodzoka kuna president chamisa kuti aiwaka pane munhu wenyu wakanganisa zvakati tafunga kuti anofa tinofanira vanofanirwa kutora danho rakaita serino iri. President vari kuti panguva dzese vachaurirana naizvozvo.
Mukuru wesangano rechitungwi Zen Manyame Residents Association vaMavela Skumalo varumbidza danho ratorwa neMDC vachiti zvakakosha kurwisa uori mumatunhu anoshanda ari pasi pemakanzuru.
Saka tinofara chose kuti zvatora hazvo nguva yakareba kuti danho iri ringe richiitika. Asi kuitika kwaro ikoku kunounza hope, kunounza tariro kwatiri sevagari kuti zvichida zvingaitawo kuti mafambisirwo anoitwa mabasa mumakanzuru edu ange asina huori kana chioko muhomwe mukati. Zvakarewo tinotarisirawo kutiwo tikagadzirisa upenyu pa local government level, even woku central government vanogona kuzodzidzawo zvakanaka zvine zvaakuitwawo nemakanzuru edu. Saka
vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti hapana zvitsva pane zvaitwa neMDC, vachiti yave kutevedzera donzvo remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekurwisa uori. Vati MDC yatora danho iri nekuti inoziva kuti mumakanzuru mazhinji ainotonga mune uori unotyisa, asi vati zvakanaka kuti bato iri ritange kugadzirisa uori uhu. Vasivanda vati vachazivisa dzimwe nengo dzechikwata ichi munguva pfupi inotevera, uye chinotarisirwa kutanga basa mukati mumasvondo maviri anotevera. Zvichakadai, vasivanda vazivisa kuti vachamisa vapa mamwe mabasa kuvatevedzeri vavo vatatu, uye izvi zvakanangana nekusimbaradza bato nezvirongwa zvaro. Amai Linet Karenyekore ndivo vachange vachiona nezveparamende pamwe nekuumbwa kwebato. Muzvinafundo Welshman Ncube vachange vachiona nezvemabasa ebato pamwe nekuzvidzana dzimwe nyika. Kozotiwo vatenda ibiti ndivo vachange vachiona nezvegwara rebato pamwe nezvekutongwa kwematunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vatori venhau pamwe nevashandi vemasangano ezvenhau vari kukurudzira hurumende kuti mumutemo uri kugadzwa weZimbabwe Media Commission Bill muve nezvikamu zvinoita kuti mashandiro avo avandudzwe kuitira kuti vakwanise kuwana mihoro yakanaka kuti vararame zvakanaka. Gandri Maramba anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekunzwa pfungwa dzeveruzhinji mumasungo kukomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko, vatori venhau vati bhiri iri rakasiya nyaya yakakosha yekuti mashandiro avo agadziriswe vawane zvikwanisiro zvose kusanganisira mari yekutambira yakanaka nekuti vazhinji vavo vari kunonga sose nemuromo. Mutori venhau anoshandira masvingo Matthew Takona ati hurumende inofanira kuvandudza upenyu hwevatori venhau mubhiri iri nekuita kuti pave nehomwe inopuwa masangano enhau munyika kuitira kuti ibetsere vashandi pamwe nemasangano enhau anenge achiomerwa nenyaya yeupfumi hwenyika.
Industry inoudzamu muupenyu hwavanhu nokuti inokoshesa kuti vanhu vakwanise kunzikwa nokutaura mashoko avo vachinzika. Saka imedia inotaura nezvemarights, saka inofanira kutsigirwa negovernment kuti ive nefundi inotsigira kuti media industry ifambe zvakanaka. Pakufamba kwayo zvakanaka, chimunhu chikuru chinofanira kunyanya kuitwa ndechekuti taridzika kwemajournalists, upenyu hwavo hunofanira kutaridzwa kutsigirwa nefundi iyoyi kuti vave nemasalaries akanaka.
Mumwe wemutori wenhau watatenda chitagu ati upenyu hwevatori venhau munyika hunosiririsa nekuti vanotambiriswa mari shoma, izvo zvinozopedzisira zvoita kuti vaite huori.
Kuti bhiri rakanganwa nyaya yemuhoro yevatori venhau, vanofanira kunge vane National Employment Council inoita kuti vakwanise kubhageina mihoro yavo. Zvinova zvinopedza corruption mumajournalists nekuti vanenge vachikwanisa kupuwa mari inokwana. Ike zvino vari kungorarama havo vachiita basa ravo sokuti ndo basa ravo, asi vanenge vachitotamba, saka mari dzavo dzinofanira kuwedzera.
Mumwe mutori wenhau muzvare Mathalebo atsigira mashoko achiti bhiri iri rinofanira kugadzisa upenyu hwevatori venhau uye kuvakoshesa sezvo vachiita basa guru munyika.
Working conditions are easy clear mu bill iri, so that's why tiri kuadvocata kuti vaise media fund inobetseredzawo kuita kuti upenyu hwemajournalists huve hunosimudzirikawo. That's why muchiona tichisanganawo nenyaya dzecorruption muchizotora mari dzinge dzibva kune vanenge vane mari vanenge vatachitachita mastories avo. Inyaya yekuti upenyu hwedu isusu husimudzirikewo nekuti hatina mari dzatiri kutambira dzinotarisirwa kumunhu anoshanda basa rakaita sezvizvi.
Vamwe vatori venhau vachema chema kuti bhiri harifaniri kuva nezvikamu zvinoita kuti vatori venhau vasungwe kana vari pabasa ravo. Nhengo yekomiti iyi ichimirira mbizo muparamende vasetomen Chikwinya vati ivo kwavari kufamba kwose vatori venhau vari kutaura kuti vanoda kuti bhiri rigadzirise mashandiro avo pamwe nemararamiro avo munyika.
Kuti mashandiro vatapi venhau kana kuti ndingadziyo maworking conditions pari zvino mutemo welabor unobvumidza kuti vashandi vemumapepa nhau vange vachiita maemployment council, asi maemployer kunyanyanya hurumende haisi kuda kuti paita maemployment council. Zvinoreva izvo kuti mahorero emajournalist kana kuti zvokushandisa zvavo mumabasa avo hazvina nzvimbo yekuzvitaurira. Zvinoita kuti majournalist apedzisire akushandisa zvinhu zvisina kukwanisira nhau dzobuda dzisina kunaka. Saka vari kufungidzira kuti mutemo weZMC watiri kugadzira ukanyora kuti panofanira kuva neemployment council, kungonyora izvozvo chete zvinobatsira kuti hurumende inge ichitevedza mutemo.
Zimbabwe Media Commission Bill ndeumwe wemutemo mitatu inoda kuvandudza mutemo weIPA inosanganisira Freedom of Information Bill neData Protection Bill. Asi vatori venhau vanoti zvimwe zvikamu sezvekusungwa kwevatori venhau, kupiwa kwegurukota rezvekufambiswa kwemashoko, masimba ekupindira mafambisirwo ebasa reZimbabwe Media Commission zvinoita kuti IPA idzoswe muchihwande uye yave nezita rakachinja itsva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vafa mugini mukuratidzira kune mhirizhonga kwemazuva maviri veruzhinji vachiratidzira kusafara kwavo nedanho remutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde rekuda kuwedzera temu yavo vari panyanga vachitungamira nyika iyi. Vafa vanosanganisira mupurisa pamwe neveruzhinji. Mapurisa mudunhu rekumaodzanyemba kweNigeria abvisa munhapwa varume vechidiki mazana matatu kubva pachikoro chechitendero chechiIslam, uko varume ava vaigara vakaiswa cheni vachimbunyikidzwa. Izvi zvakaitika nezuro muDaure zvichitevera kutiza kwakaita vamwe vadzidzi avo vakaudza mapurisa zviri kuitika pachikoro ichi. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Organization South Africa nezuro rakaparura chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko. Sachigaro vesangano iri vaAzaria Dube Nduna vanoti sangano ravo rakaita izvi nekuona kuomerwa kuri kuita vana veZimbabwe vari muSouth Africa zvikuru mune zveupfumi pamwe nemararamiro avo. VaDube Nduna vanotiwo vari kushandawo pamwe chete nemuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa mukuunganidzwa kwemari ichange ichibatsira vanenge vasangana nematambudziko. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaDube Nduna pamusoro pechirongwa chavo ichi.
Tanga tichifonerwa navanhu kana kutumirwa maemail nezvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa kubva kumatumana ose vachiti pega pega panoitika dambudziko zvikuru pakati kaxenophobia pakati vanhu vafira mugodhi, tinongokuonai zvikuru kumaTV nokungokuvana manuspaper kana kumaredio, asi nyaya chacha yekuti titi Zimbabwe mhenderes munobatsira chini kana maleaders eZimbabwe pane nyaya chapucha pamusi kupapinda. Saka tikaona kuti dambudziko ndere mari kana kumirira zvora zvedu zvokuZimbabwe kumaasylum uku vanongobatidzwa vachibviswa ma1000 zvonzi vanonoka nokuti havazi rukodzero dzavo kuti tikwanise kumuruka kuinda ikoko nokunomirira maleaders emhenderes tichachawanda mari. Saka tikaona kuti maZimbabwenzi atingatadzi kuita zvinoitwawo kana nemanajeri kuti chini tive nehomwe yedu inonzi yeZimbabwe Diaspora Foundation, titi muZimbabwe nomwe nomwe uri munomu akwanisi kuti pamwe dzumwe nomwe tikontribute ma12 rand tichishandisa maSMS sikurunga kwatakaita kuti munhu anowana SMS mufoni make obva ati yes
akati yes anobva donate 12 rand maondera tikaita muno tiri nearly 2.7 million saka pavanhu 980,000 takaona kuti vane mabasa vakanaka-naka saka 300,000 vakakwanisa kuti vabvise ma 12 rand awa zvinobatsira zvikuru kuti patika dambudziko tikwanise kubetsera vanhu vedu
vanhu vakatambira sei chirongwa ichi pamakachiparura
ndingati takaita receipt zvikuru kumaticha ari munomu nevanoshanda kumamaini vatoti mamining artisan nevange vanoshanda kuconstruction tichivafunza kuti munozviona sei vakabva vati nyaya tingakuudzai ndekuti makanonoka kuita chirongwa ichi tarisa mone vanhu vazhinji vakafira munomu vakatamburira munomu vakachengeterwa munomu vabereki vachiera kumusha dene makanguri maita chirongwa ichi 12 rand yacho mari yakanyakuwanda zvikuru uyesu tinotoshanda tigona kudobvisa kana even ma20 rand acho nokuti takati isisu vamwe ngavadhonete nama12 rand masms asi vanokorawo zvakanaka vane mari vanokwanisa kukanda ma20 rand kushandisa maakaunti atakatumira pasocial media mabusinessmen vanokwanisa kutibata pawebsite yedu votanga vatibata kuti tigokwanisa kutora mhariko dzavo nokuti ndo vanenge vari vatsigiri vechirongwa ichi
munhu ari kutarisirwa kuunga achibhadhara mari uye kuti unge uchibhadhara unofanira kunge vatanga vanyorese here kuve nhengo
chirongwa ichi takachiparura chiri chechariti chiri chokubatsira hapana vatinorekodha hapana vatinonyora kuzvoka vamabhizinesi voga vakati vanotanga vatibata kuwebsite yedu takangoti vana vezimbabwe patikataura navo umwe noumwe ngaakontribute 12 rand ashandisa foni yake pana masms avacharisiva pavhiki rino amusha pazuva ramangwana kana kuchora mangwana then vanongodhonita nefoni 12 rand vanoisa 12 rand muetamu yavo kana kuti vanokwanisa kutora maakaunti atakatumira pasocial media kana ari pawebsite vongotransfera ma20 rand chini pamwedzi umwe noumwe haisiri polisi kuti chini mangwana munhu anouya akazoclaima asi kuti vanhu vachavona zvatakavataurira pakutanga kuti pachaitika madambudziko akati nakati 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 mari yava pakumira kudini kubatsira zvaro zvezimbabwe
panounganidzwa mari vadhuve panoita mutauro munozochengetedza sei mari dzinenge dzabviswa nevanhu idzi
pane munhu atinoti chief accountant wedzimbabwe diaspora uyu tinomutora kubva kuvanhu habvi kumasangano awa nekuti takaona kuti tikaita tiri tega isu hazvinganyofadza saka tichatora accountant anobva muvanhu ndianenge mubati wemari then vanhu vachange vashanda nemari tichavatora kubva kuna vanhu uye United Front Diaspora Committee ichangevo kana naiyovo kana nehurumende iri munomu ichinyatsoonavo kuti koiyo mari iyi yabvisiwa iyi iri kushandiswa nomazvo here hationi tiri tega nekuti takatanga taendava kupi kuhurumende yedu kune chirongwa ichi
avo vanga vari sachigaro vesangano rezimbabwe human rights organization south africa vaazaria dube nduna vachitaura vari parunare kujohannesburg south africa najonga kandemiri westudio 7 makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc munhau dzedu dzemitambo chikwata chenyika chemutambo wenetball chemagames chiri kunanga kusouth africa kumakwikwi e2019 africa netball championships michael kariati anoti panyaya inotevera
chekwata ichi chiri kusimuka nechina chakananga kucape town south africa kumakundano e2019 africa netball championships ayo ari kutanga musi wa18 kusvika musi wa23 Gumiguru aive captain wechikwata ichi kuworld cup pepechwa siya chitema akaenda kuzororo nzvimbo yake ichitorwa nafelicitas kwangwa uyo ari kutarisira mashiripiti zvekare kumaafrica championships aya
sezvatakamboitwa kuliverpool we just expect to continue from where we left saka ngavatarisiravo maresults achayevenuka
kwangwa ari kuvimbisa vatsigiri vechikwata ichi huchi nemukaka achiti iye kunyange hazvo south africa ichiwanzovaremera chinangwa chavo kudzoka kumba nemukombe uyu
machances ekutora mukombe aripo but south africa I think we still have a lot to learn but considering the fact yekuti takaenda kuliverpool and it was also a learning curve in the way I think we will turn new skills and everything and I think we can be a better side as compared to what we were last time
zvikwata zvisere ndizvo zviri kusangana kumakundano aya asi zimbabwe iri kutarisira hondo yakasimba kubva kusouth africa malawi neuganda idzo dzakakwikwidzawo zvine mutsindo ku 2019 World Cup. Zimbabwe iri mugungano regroup A pamwe chete neUganda, Kenya neTanzania. South Africa, Malawi, Zambia neLesotho dziri mugroup B. Murairidzi wechikwata ichi, Ropafadzo Mutsauki, anoti vari kutarisira kubuda zvakanaka kumakundano aya sezvo chikwata chake chakabatana.
Pane tika change kayega, pane zvinoaffectika, pane zvinodi zvinoimprova. Saka ndinotarisira kuti pachaita machanges ende pachaita kusheka kwetimu. Asi hatitarisiri kushaya marisosi kuti timu yagara yakabatana.
MaJames akasimudza pasi rese kuma 2019 World Cup kuLiverpool, England. Uko vakapedza vari pachinhando chechisere muWorld Cup yavo yekutanga. Zvichitevera zvavakaita kuLiverpool, vateveri vemutambo uyu muZimbabwe vari kuda mukombe weAfrica uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvine asvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk, ngati kurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri, china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona, chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Margaret Funani, Pretoria, Centurion.
Taurai tinzi.
First and foremost, wanilwe Zimbabwe kashupika, katambutika. And ukata kubvunza munhu ari muno South Africa and wanilwe kuti what is the next move for us Zimbabwe? Because, like, for example, in me, in Dakar, 2007, we later say kuti in 3 months or so, I'll be going back home. Maybe, like, daunga ni zamari, kuti ndigo, changa kuita chino ne chino 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 chino. But wakati zvino kuti aiwa ukuseenyeta kwauri ukutekangidza from zero kutanga uri kutobva kuchikoro ende chikoro chacho uri kuchiisa mubhegi wotanga kushanda basa resere ezvinere the moment kune vari kumba vatiri kuti tikubatsirana navo kuti varakwanise kurarama ndikakutaurirai maidhiesisa kuti isiri kuno Pretoria tiri kudhuze nekumba chatisingakwanise kuisa mubhegi matomatisi neonyini uchida kutumira vari kumba kuti vadye and when you think of that it's that life. Because at the end of the day, at least they are having something to eat. Maxine Muscat in my name, Shakanga Sisiko 2008. But in watch on the Nepung for Ye and the Chatter from Gatopin, and go to Shand and Rukun, the Queen, and Sawa no cheese and Tanong is Dallas. Could Vasa Tumbia Vaga Shanda Kumakori 20 in the Winka, because one for good to see our children, like a
6 years. Yes.
Eta uraitins wemkoma.
Zvikona upenyu rwo mafurwa dzeruzhinji. Zvino zviri kukwira zvavanezva zvoti tutona kuti rongwa hwacho hwemari hwo hakushanda kwawo kunonetsa. Zvinoenda kumabhanga mari hakuna. Vanhu vasori vakamira vachitsvaga mari but mari haikubatika. Saka mari yacho iri kunze muZimbabwe iyoyo. Aina chari kutenga.
Saka imimi muri kurarama sei zuva nezuva?
Zvato zvemusimba zvemasuru chezvo chezvo. Zvekuti veruzhinji veruzhinji vari kutambudzika. Izvi tirimo mumining industry but mari yacho haisi kutoenderana nezvatiri kuita. Nekuti mukatarisa kuti tiri kucherwa chicherwa zviri kunotengeswa nemari yekunze. Asi tokezva takuwana maRTGS. Saka kuti tichengeta mhuri zvakutooma.
Muri kuita zvicherwa zvipi?
Dai zvaidzira vakadzira basket of current pamwe zvaiita nani isekuleta iri shoma zvaraiisekuletawo at least zvaikwanisa kukontrola maprices ezvinhu ofu.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika. Taka tarisawo zviri kuitwa nevari kuSouth Africa zvekubatsirana munguva yematambudziko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo, asi sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau. Tobva tasvika kwamvura yacheka makumbo. Zimbabwe yotarisana nenzara inotyisa zvisati zvambooneka munoronde yenyika. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa youmba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa vateedzeri vatatu vavachamisa. Chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation, icho chichabatsira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko, chinoparurwa. Tichange tichitaura nevechikwata ichi pachirongwa cheLive Talk. Musakanganwewo kuteerera nhau dzedu dzemangwanani dzinotanga na 6 mangwanani anhasi. Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Blessing Zulu.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.